Women's Coalition ine zvakawanda zvairi kuita. Semazira munoita Women's Coalition ine maorganizations, yoita maindividuals. Saka as a collective, through my different organizations, kune zvakawanda zviri kuitika zvakabatana neawareness ine chekuita negender based violence. Tine mamembers akawanda ari muWomen's Coalition vakakwanisa kuwana kutsigirwa pamusoro pezvine chekuita neSpotlight Initiative inoshanda soropodza gender based violence. Saka zvose izvozvo zvinenge zvichiitika panguva iyoyi. As a collective Women's Coalition, tichaita marali mumaprovinsi akasiyana-siyana. Kuno kuHarare tichatanga kuita musi wa 30 November. Musi wa 7 December toenda kuBulawayo. Tinomacha tichidinaunza gender based violence. Saka zvakawanda kuenda pamaradio tichitaura nezvazvo. Mumanewspaper tiri kubuditswawo tichitaura nezvazvo. Saka munhu wese ane shoko rakanangana nekudzinaudza gender based violence panguva iyi.
Kushungurudzwa uku kunenge kuri kurangarirwa panguva iyi ndekwemadzimai chete here kana kuti kunosanganisirwa varume?
Kushungurudzwa uku kunongoreva kushungurudzwa kwakanangana nemadzimai zvese pamwe chete nevarume, asi kazhinji chinoita kuti tizvizonyanya kucherechedza vakadzi ndechekuti kazhinji kacho vakadzi ndo vanowana kushungurudzwa kukanyanya. Kushungurudzwa hongu iyi inonzi gender based violence against women. But mukati mekushanda mabasa kwatinoita kune vamwewo vanhurume vanosangana nekushungurudzwa, asi tinonyanya kunangana nevakadzi nekuti ndivo vanonyanya kushungurudzwa.
Zvii zvamuri kunzwa kubva kumadzimai nyanya zviri kuita kuti vawanikwe vachishungurudzwa panguva iyo ino?
Zvakawanda zviri kuitika mukati mekurarama kwemadzimai zvinosanganisira magariro avakaita zvichiindirana ne zviri kuitika munyika medu nedzimwe dzakatikomberedza, dzekuti takangokura tichiudzwa kunzi varume vari pamusoro pemadzimai. Saka mukatarisa magariro iwawo anoita kuti vakadzi vangoramba vachishungurudzwa, nekuti kana pakangova masimba ekumeka madhisizheni, masimba ekuita chinhu akange akawandira kune rimwe divi, zvinotoreva kuti rimwe divi rinenge raakushungurudzwa. Kushungurudzwa kwete kunenge kuri kwemhando dzakasiyana siyana, zvichida pamwe kutoshayiswa kana mari chaiyo chikafu chekudya mumba, zvichida zvinogona kunge zvichitosvika pakurovana yatinoti physical abuse nezvimwe zvakadero. Saka zvose izvozvo zvinenge zvichikonzera, asi nemagariro atakaitawo nyaya dzine chekuita nekuwana kana kuti ikonomi yedu, zvimwe zvezvinhu zviri kuafektawo futi magariro ari kuita vanhu munzvimbo dzavari kugara, nekuti munhu wese ari kumhanyira maresources iwawo mashoma ari munyika. Saka zvinhu zvinokonzera kuti mukati mekugarisana mudzimba violence inogona kuitika, mukati mekugarisana nyange kungava kumabasa violence inogona kutowanikwa, mukati mekugarisana nyange mungava munyika macho violence inogona kuwanikwa.